Zimbabwe, welcome to Live Talk. It's a Friday, November the 20th, 2020. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am Thungamile Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic, which is ravaging the whole world, including Zimbabwe.
And tonight we are looking at the escalating coronavirus infections and deaths in Zimbabwe, especially in Bulawayo, where four people died yesterday. We will also give you a global picture as well as an update of what's happening with the U.S. politics. Looking at the coronavirus figures in Zimbabwe, now we have 9,046 infections since day one of the coronavirus outbreak. We also have 265 people who have died, as well as 8,195 people who have so far recovered, meaning we have 586 active cases or people who are currently ill. In Bulawayo yesterday, like I said earlier, four people died of this disease. And really, it's been crazy in Bulawayo because since November 1 through November 19, which is yesterday, we have lost 16 people. And by comparison, there hasn't been any deaths in Harare, which means there is something that Bulawayo is doing wrong that Harare is doing right, because if you look at the population in Harare and the density, there's just more people in Harare, which means the situation in Harare should also be a cause for concern. But luckily for the people in Harare, they've somehow managed to keep this thing under control. In terms of infections, again, we have 233 people who have tested positive in Bulawayo since November 1 through yesterday. In Mat North, where John Talak High School has since been closed. I'm sure many of you are aware that more than 100 school kids have tested positive there. So in Mat North, since November 1, we have 138 cases. Mat South, we have 87. And by comparison, again, in Harare, we only have 13 infections since November 1, Mav.
Aiwa apo tiri kunzwa kubva kuna mutungamiri achitaura iye pamusoro pezviri kuitika kuBulawayo. Asi let's take you back again to the global figures currently, which have been published by Johns Hopkins University here in the United States. So globally, we have over 56 million people that have tested COVID-19 positive and 1.3 million deaths. And here in the United States, we have over 11 million people that have tested COVID-19 positive and 252,000 deaths, which means we have over 500,000 deaths. And this situation of the COVID-19 has been a bone of contention where we've seen currently in the United States current President Donald Trump of the Republicans, who just came out of an election here in the United States, at the moment not conceding to the projected winner or President-elect Joe Biden of the Democrats, and also at the moment not handing over some of the paperwork required to carry on in the COVID-19 task force that has been set up by Mr. Joe Biden. So some of these issues are playing out as we speak, Ntunga.
Indeed, lichonanja nemakhaya bakithi njengokutsho kwami phambilini lamhlanje sikhangela umkhuhlane we-coronavirus wona oqhubeka uhlasela abantu abanengi eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Esikubonayo yikuthi ezabelweni zemathebelelendi kubalisa iMath South, iMath North leBulawayo, abantu ababanjwa lomkhuhlane baba banengi kulezi nsuku nxa kuqathaniswa la kwezinye indawo elizweni lonke jikelele. Izolo kuphela kufe abantu abane koBulawayo. Njalo nxa sikhangela iperiod between November 1 kuze kufike usuku lwayizolo November 19, iBulawayo ila abantu abangu 233 asebebanjwe umkhuhlane lo. IMath North ila abantu abangu 138 ababa nje umkhuhlane lo, abagoqela abantwana besikolo seJohn Tallack High School abedlula 100 ababa nje umkhuhlane kunsukwana ezedluleyo okubangele ukuthi isikolo lesi sivalwe. Emathebeleland South lakho uyaqhela lomkhuhlane, kulabantu abangu 87 asebe obanjiwe since November 1, and by comparison eHarare ngiya eHarare ngoba iHarare yilo idolobho elikhulu njalo elilabantu abaningi okwedlula indawo eziningi. From November 1 to November 19 izolo eHarare kulabantu abangu 13 kuphela, 13 asebebanjwe umkhuhlane lo. Then asebefile from November 1 koBulawayo bangu 16 people dead within 19 days. Ngathi ngezinye indlela kufa umuntu every day koBulawayo ngalo mkhuhlane. By comparison again, eHarare akekho ose ebhubhile. Sikhangele i-national picture elizweni lonke jikelele leZimbabwe selokhu umkhuhlane lo waqhamukayo, sokulabantu abangu 9046 asebebanjwe lomkhuhlane. Asebepholile 8195, kuthi asebefile bona bangu 265. Then abalokhu begula esingathi ngama active cases bona bangu 586. Ngakho siza kuba labanye ikakhulu silo councillor ongu okhangelane lezempila kahle koBulawayo, sizamdinga ecingweni isizwe ukuthi kahle kahle kuyini okuthatha indawo, kuyini okwenzakalayo kuleli dolobho. Mafu
aiwapo Trukunzwa Ntunga ari kutaura iye chiri kuitika panyaya yedenda recovid-19 iro ranyanyorura muguta reBulawayo parizvino noko Trukunzwa. Sekutaura kwaari kuita kuti kune vanhu vakawanikwa ivo vachishaya vakawanda vachibatwa nedenda irori zvakare vakawanda munguva yapfuura shoma shoma kukunda nzvimbo yeHarare. Tinoona kuti bazi rezveutano riri kuti pane vanhu 9046 vabatwa nedenda iri recovid-19, 895 vakawanikwa ivo vachinaya. Kwozowanikwawo zvakare uwandu hwevanhu vashaya kubva kudenda iri tiri kuona kuti wakwira wasvika pa 200 and parizvino 265 sekutaura kwavari kuita. Asi tombotarisa iyo avanoti maactive cases parizvino kuti vatori nechirwere ichi checovid-19 munyika vasvika ivo pa 586 parizvino. Uyezve tombotarisa zviri kuitika pasi rose panyaya iyoyi yedenda recovid-19, tinoona kuti denda iri imo muno muAmerica takaona richishupa chaizvo mazuva apfuura. Parizvino tiri kutoona kuti pane vanhu 250,002 vawanikwa vachishaya kubva kudenda iri. John Hopkins University Hospital yemuno muAmerica inotaura iyo kuti pasi rose vanhu vabatwa nedenda iri recovid-19 vari kusvika ivo pasi 56 million, kwozouya vanhu 1.3 million vashaya. Imo muno muAmerica sekutaura kwandaita mune vanhu vanodaudzira 11 million vabatwa nedenda iri, 252,000 vakawanikwa vachishaya. Izvo zvatiri kuona zvakare zviri kunetsa panyaya yekutambidzana kwemasimba imo muno muAmerica mushure mekunge paitwa sarudzo dzekutsvaga mutungamiri mutsva. tinoona kuti Donald Trump vanotungamira bato Republican uyezve vari mutungamiri wenyika yeAmerica vakange vakagadzira iwo task force yekutarisa panyaya iyo yeCOVID-19 asi pari zvino vanonzi havasi kuda kuwanikwa iwo vachitambidza magwaro zvavakaongorora munguva iyi kuna vaJoe Biden vemaDemocrats vatakaona pari zvino vari kunzi iwo projected winner kana kuti president elect vachagadzwa musi waJanuary 20 gore rinouya asi vari kunetsana panyaya yeCOVID-19 nekuti vaJoe Biden vakagadzawo task force yavo iri kutarisa nyaya iyo yedenda reCOVID-19 asi vari kushishikana nekuti magwaro ari kufanira kubva kuna vaDonald Trump haasati asvitswa kwavari mutunga.
Yes, Mav. Now we are joined by Councillor Sinikiwe Mutanda, who's the chairperson of the health portfolio in the Bulawayo City Council. Councillor Mutanda, good evening and welcome.
Thank you so much, sir, and good evening to the viewers.
Yes, Councillor, let's dive straight into today's discussion. We saw yesterday in Bulawayo, four people died of coronavirus. And also since November 1 through November 19, yesterday, 16 people have died. And by comparison, there haven't been any deaths in Harare. What's going on in Bulawayo? What is it that you guys are getting wrong that Harare is getting right?
Thank you so much, sir. As I'm saying, it's outside, see, what is going on in Bulawayo that is causing, that is making us to have so many death cases and COVID cases. Actually, people are now relaxed. There is no social distancing, and people are not putting on their mask, and they are not putting them properly. And also, especially this social distancing, it's no longer being observed in Bulawayo. And the other thing is that we're having some water challenges in Bulawayo. So people are always, moving around, and they are always gathered, maybe waiting for water bowsers in different areas. All around the city. But the main thing is that in Bulawayo, it seems as if it's now business as usual.
And what are you doing about it as the local authority, as the city fathers?
Actually, what we're doing, we are just spreading the message and letting people know that the COVID, the coronavirus, it's now, the cases are now at a higher level, and we are trying to tell people that they have to observe all those COVID regulations. And as Bulawayo, we are still maintaining what the government had said. And as for the gatherings, the churches, the funerals, like in our funeral cemeteries, we only allow 30 people. And our staff members are the ones who are doing the grave filling. And also as for the churches and maybe some other gatherings, like we're saying, at least in a closed door session, we're saying we only want about 100 people only. But honestly speaking, it's all up to us as human beings, because people are no longer, and they are just telling you that they'll be telling you, there is nothing like COVID-19. But to be honest with you, as the city fathers, we're trying our level best to tell people that COVID is there and it's real, and it's there to kill people.
How about the issue of health facilities? Is that not a contributing factor too?
I think as a city, you know that the problem, financial problems which we are having as Zimbabweans, it didn't spare us as a city. And the COVID came like as a shock to any other countries. So we expect the government to chip in so that at least we capacitate our clinics, our isolation clinics. So if ever the government is not coming up automatically as a city, we cannot afford to have full equipment. But as for the city, we are really trying our best to have some enough equipment for the isolation centers.
Yacho councillor ukuthi bakhona abantu abalokhe besithi akula coronavirus even after ukufa kwabantu bonke labashiwa eZimbabwe abangu 265 then kobulawayo this month alone I think has been the deadliest for the city baningi kakhulu abantu ababulawe ngomkhuhlane wecoronavirus from November 1 kuze kufike izolo bangu 16 kobulawayo kuphela then ababanje umkhuhlane lo kobulawayo futhi from November 1 through yesterday bangu 233 and yet uthi bakhona abantu abalokhu be sithi ayikho icoronavirus vela kula mtonjalo.
Yes, ukuliqiniso sibili njengoba ngike ngakhuluma phambilini baba ukuthi abantu kabakuthathi okungumkhuhlane lokhu bakuthathe njengokuthi kukhona. Ngikhuluma nginje uzathola umuntu imask mayeyigqokile uyigqoka ayifake esilevini. Abafaki ama-mask abo ngendlela okumele ukuthi uvale amakhanda uvale umlomo. Abantu kabakwanisi ukuhlala ezindlini and abantu sebele tendency yokuthi ugqoka imask esithi uyenzela ipolisi. Awuyenzeli ipolisi, awuzenzela wena. Uzathola ukuthi umuntu uhambe yehlisa imask ma ibona ipolisi ayikhona egqoka kuhle imask yakhe. But ipolisi alingenanga. Uyabona into yangkhona. So kobulawayo sizaba le challenge njengoba ngike ngakhuluma ngathi kathi sithi le ndaba yamanzi. Abantu ungafika esiboraneni kumbe kukubhoamini kumbe kuku-water bhawuza ubatshele nge-social distance abazwisisisi. And abantu ukuqhawulana abantu they are still doing that. I'll give you a good example. Izolo bokulo mngcwabo namhlanje bokulo mngcwabo omfana lo kuthiwa ugwaziwe ibhaweli ngiyabona lilinde ama-night yabo. And nxa befika laphana emangcwabeni kutshelwa ngokuthi sicela ukuthi kungene abantu abangu-30. Abanye bakha bamabhawu bona laba baqalisa ukulo ukuthi bafuna ukungena abanye baze bangena ngenkani. And for i-council ukuze imelele izetharathi ukuze ifike babe sebebangaki abantu asebenjani ababe sebengenile babamba umkhuhlana wona lo and babe bengenamamaski and ekuthayeni fortunately sibatshele istaff ngoba yisesi-trained esihambe satraina ukuthi sibekwazi ukuthi ngemva kokuthaya amafotholo or before kuthaya amafotholo kumele kwenzeka lena bona bashitsha khona lapho bafuna ukuzithathela amafotholo bafuna ukugqibela and umuntu lowo kasikwazi ukuthi ubevele ephila lapho avele khona uvele ngathi and okwenza ukuthi umkhuhlane wona lowo umemetheke ngamandla.
Thank you, the councillor Sniki Omutanda. Please do stay on the line. Mav Mashura Ayuanzi na chairperson we health committee Ubulawayo City Council. Anzi pane vanhu vachiri kuramba kuti pane coronavirus.
Aiwa ndanga ndiri kunzwa zvavari kutaura ndizive kuti vanogona rurimi rwama here unokwanisa kuvabvunza.
Councillor munotaura here?
Yes, ndinotaura. Manga muchitaura.
Hanzi ndinohwereketa mafi. Saka matai makadaro mumwe wangu mafi lasacha kubvunza imvunzo.
Ehe, ndachita kuzivawo kuti zvii zvavari kusangana nazvo ikoko kubulawayo. Tichitarisa kuti nyaya yevanhu vari kubatwa necovid 19 vari kuwanda. Tingati isu chii chiri kunyanya unetsa?
Nambo taura pekutanga kutoti Bulawayo imwe challenge iri kutoitisa kuti vanhu vabatwe nechirwere ichi chandiri kunyatsoona ndechokuti chekutanga Bulawayo tine challenge tine water crisis hatina mvura madams edu they are dry and chiripo nao ndechokuti vanhu kana vachino kunotora mvura kumawater bowsers edu kana kuti vachinotora kumaboreholes edu havachaite zviya zvesocial distancing and vanhu havachafeki mamaski nenzira iri raiti and in Bulawayo ispecial mavendors vakozara kwese kwese the whole of city BD yato zara nema vendors. Vanhu vato relaxa zvimwe zvisingatomboiti. They are no longer avasikutombotedzera ma regulations ecovid. Even itakutaura nenyaya yemasymmetries. Isusu tichiri takangomira nenyaya yekuti kumasymmetries tiri kuna vanhu 30 chete. But ma residents kachezvavo ivo ndivo vanotouya vakawanda vachitoda kupinda. Zvinotoita kutoti even if tichitoshuvira isusu as a local authority kuti tisabate chirwere ichi. The community pachezvayo avava I don't know
Vawanikwevachidzidziswa kuti haiwa nyaya yecoronavirus handiyo yekutamba nyaya yechokwadi uyezve chirwere chinouraya.
Isusu as a city tiri kutoita ma-awareness campaigns kuti tidzidzise vanhu kuti pane chirwere icho chichi. I think as a city tiri kutozama and even ZRP pachezvayo iri kutozama kutoti vanhu vadzidziswe because iye zvine zvichaka chinorema ndechokuti vanhu havakwanise kupiwa maflyers as muchitoziva kutoti flyer it's a hand-to-hand thing. And vana protective cloth vanga clothing yavanga shandise. Saka the only thing chinenge chakushanda manje is social media. And the situation in economy rimo munyika medu avazi vese vanokwanisa kusvikirira ma social media, ma WhatsApp, ma Facebook, ma wana Instagram, vashoma vanotokwanisa kuti vazviwane izvo zvizvi. But council yeBulawayo iri kutozama nepese painokwanisa kutoti vanhu ngavadzidziswe ma-awareness iwowawa. And as a committee tiri kuda kuti timbozama kuita ma-roadshows ekuti titenderere anga asina kumira hawo ma-roadshows but anga atodzikiswa kuitwa because of tachitoti maybe zvatodzikira zvecovid. But now vati takutoona kutoti zvakutoenderera mberi taima cases akutokwira tichatokurudzira kutoti timbova dzokorodza futi tichishanda pamwe chete nemaorganizations arimo muBulawayo as a city nemapurisa edu tichishanda pamwe chete because chimwe chiripo ndechekuti takatoita ma task force committees nemawards evanhu emamembers anokwana kuita 30 per ward ati anenge ariwo anokwanisa kuti ashande nemapurisa and together with the local authorities like iyo council nemawards councillors tichitenderera tichizama kuti tidzidzise vanhu tozodzika tichiita pasi towana information and also to identify ma hotspots ema covid lokuzemini spots because unowana kune mashabhini kune mabhiya halls atovhurwa iwowawo kune vanhu vatotengesa kune machechi iwowawo even emumasango because tanga tichitanyatsotarisa kuti kwanga kuchitotariswa stereki aya machechi ari mumabuildings vanhu vanga vasinganyanyowatarisisi. And the other challenge toripo yatiri kunyatsoona as a chairperson housing education ndinyaya yekutoti zvikoro izvi zvavhugwa vana vedu ndova vatove pahigh risk. Vana vedu vamwe vanotokwira mabhazi from kumalocations vachiinda kuzvikoro and hakutosanitizwe mumabhazi vanhu havachafeki mamask as I said it before and vanhu havachalimite even that social distance vakutomira mumabhazi achona iwawo even the drivers themselves vezuko vachona sometimes unotovawana vasina kufeka.
Councillor, sikuzwela phansi angazi ukuthi ifoni yakho mhlawumbe ungasondela kakhulu bese sikuzwela phansi kakhulu.
And vanga vari kunyatsotaura zviri kunzwika chaizvo nekuti vanga vari kuexplain apo kanzura kuti vanhu vakanganwa dziziso yanga iri kupiwa iye kuti pfekai mamask, social distancing, zvimwe zvakadaro. Vachitaura zvakare kuti vanhu vari munzvimbo yavari kutaura iku Bulawayo vanotopfeka mamask kana vaona mapurisa, kwete kuti vachida kuzviti vazvidzivirire ivo. Saka vari kuti ivo mask ndeyekuzvidzivirira iwe, kungave uri kuBulawayo kana kuHarare kana kuChinoyi kana kumasvingo. Usamirire kuti uzopfeka mask kana waona mupurisa. Ndo mazwi andanzwa kubva kuna kanzura, asi vari kunyatsotaura zvakanaka chaizvo zvinonyatsonzwika panyaya yedenda iro reCOVID-19 intunga.
Yebo Mav, limzwile lapho ukansila ekhuluma ngokuthi hayi udubo osolukhona kulezi nsuku ukuthi abantu abanengi ikakhulu koBulawayo lapho angu kansila khona, abantu abanengi basebeusayindiva nje lomkhuhlane kade hayi usayingozi enkulu uyabulala lomkhuhlane. Sengila njalo ukansila besingasamuzwa kuhle. Kansila ubusakhuluma ngokuthi abantwana abaya esikolo njengoba sezavulwa basengozini enkulu, kodwa ayisibo bodwa ababa sengozini ngoba nxa bewubamba lomkhuhlane esikolo sebebuya ngekhaya sebethelela abazali, sokusiba yingozi. Akunjalo?
Yikho akade ngikutsho baba ukuthi eyinye into esisenza ukuthi ama-cases wona lawa angani ayaqansa kakhulu yindaba futhi engiyikhanyela ngelihle libanzi kokuthi yindaba yokuvula kwezikolo, ngoba abantwana bayahlangana bedlale lababalisi abavelela kwezinye indawo, labantwana bavela endaweni ezehlukeneyo bese besuka lapho begada amabhasi kumbe behambe bedlala labanye abantwana. Wonke umuntu ebesesuka ekuneni ebesesiya ngemakhaya. Emakhaya angithi kuyachiwa ukuthi i-COVID leyi ichapha kakhulu abantu abadala, yibo aba-exposed kakhulu, ibisifika phela ibisihlala endlini. So ngokunye futhi esikubonayo ukuthi yikho sokungezelela kakhulu lokuvula kwamabhawa khona lokho sokwenzakele lama-church.
Qhubeka ubambe njalo kansila, siyabonga kakhulu. Abasanda kusixhuma singomsakazo we-Studio 7 njalo sikuhlelo lwe-Live Talk. Lamhlanje kulolu hlelo sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus, wona okhanya usabalala kakhulu eZimbabwe lasemhlabeni jikelele kulezi nsuku. Sikhuluma nje kulinyanga kuphela sokufika abantu abangu-16 koBulawayo. That's 16 people in 19 days. Yebo bakhona ababhubhileyo kwezinye indawo lapha nalaphaya, kodwa abasondeli kabafiki kuzinga leBulawayo. iBulawayo yiyo ehamba phambili. Yikho nje silo mgcini sihlalo wekomiti ebona ngezenhlalakahle kukansila yaleli dolobho lamhlanje, ukansila sinikiwe Mutanda ukuze sizwe ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo. Now let me bring in our political panel before we dive into politics. Mr. Tawanda Zokora of the MDC North America, what do you make of the grim situation that's unfolding in Zimbabwe in terms of coronavirus infections and indeed deaths?
Thank you very much, and let me say good morning, good evening, Zimbabweans. I think in Shona, tumwe inoti zanondega akasiya jira masese. That's what I'm seeing happening in Zimbabwe, that we have a government that is trying to resolve this situation on its own without involving other key parties. We all remember that our President Chamisa came out when COVID-19 started and said, Mukoma wangu Mnangagwa, let's work together and fight this this pandemic. But nothing has ever been done. The MDC Alliance has never been involved. Most key stakeholders have never been involved in what the government is trying to do. And we see a government that is concentrating on trying to decimate an opposition and also doing what we call selective application of our COVID regulations. Some people are allowed to do everything that they want in Zimbabwe without the regulations being applied. We saw what happened to the late young man who died a few days ago. At the funeral, vanhu vanga vakazara vari mavhu nemarara. Hapana zvakaitika, hapana munhu akasungwa. Saka nazvino zvichidaro kuti vanhu vanosungwa kana vaungana, because right now we have a number of activists, a number of our political figures that have been arrested and incarcerated for breaking COVID-19 regulations. And then you have other people that get away with that. I think we need an approach that involves everyone, that is involving political parties, civic organizations. And then if we do that, all Zimbabweans will see that this is what is supposed to be done.
Vadzokora, Mnumzana Dzokora, Ngoe MDC Alliance, Konapa, Emelika, Limzwile, lapho uthi hayi okuhluphayo ukuthi uhulumende kakoordinate kuhle lengatsha ezitshiyeneyo labanye kunhlelo zakhe zokulwisa lo mkhuhlane. Uthi ngokunye okuhluphayo khonapho okwenza umkhuhlane lo umemetheke ngamandla eZimbabwe mafu.
Aiwapo tanga tiri kunzwa kubva kuna vatawanda dzokora vebato reMDC Alliance panyaya yemafungiro avo panyaya yezviri kuitika munyika nezve COVID-19. Asi takamirira zvakare vaRegis Busango veZANU PF vambenge vainesu, asi nekuti tanga tambobata nyaya iyi tichimbotaura nevari kumusha andofunga havari kudzoka munguva inotevera. Saka tichange tiri kukurukura pamusoro pezviri kuitika panyaya yeCOVID-19. Ndombobvunza vatawanda dzokora kuti Donald Trump nava Joe Biden takanyanyotarisa zvakare nyaya iyo yeCOVID-19, nekuti vaJoe Biden vakatanga task force yavo yeCOVID-19 asi havasi kupiwa magwaro navaDonald Trump nevamwe vanoshanda navo vakange vaine task force iyi mwedzi yapfuura.
Ndozvatanga tichataura kuti kana zvanondega vanongogara vachisiya machira mumasese. Ndozviri kuitika muno muAmerica izvozvo zvakare, kuti vaDonald Trump vari kuda kuita zvinhu zvavo voga, vasingatevedzere mutemo wenyika, vasingatevedzere gwara ragara richiteedzerwa nematunga vatungamiriri vese muno muAmerica. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo pakangoita makakatanwa, vanhu vasingashande zvakanaka, havasi vatungamiriri vanonyanya kutambudzika kana kukuvara. Panorwiwa pese shumba mbiri dzikarwa, tinonyanya kukuvara ivhu nemasora ari pasa. Ndozviri kuitika muAmerica panguva ino, kuti vanhu ndovari kutambura, vanhu ndovari kunyanya kufa nemakakatano aripo ipapa. Ende vaTrump vakatadza kunyatsoona chaizvo chaizvo, vanhu vemuAmerica vachatonyanya kufa vakawanda. Saka ndikuziva hangu kuti kune vari kumashure vanenge vachiedza kutaura navo, kusanganisira maRepublicans acho chaiwo chaiwo, vari kutoendawo vachinotaura navaTrump kuti vaedze kuona kuti zvakakosha kuti vashande pamwe chete navaBiden.
Aiwa, tinotenda vadzokora. Siyabonga Mnumzana Dzokora Limzwile lapho ekhuluma ngokuthi hayi ukudonselana okukhona phakathi kukamongameli Donald Trump Mnumzana Joe Biden esingathi ngupresident elect, ngoba wanqoba uTrump lanxanje engavumi. Uthi uDzokora siyonto enhle ngoba kumele basebenzelane babambisane ukuze nxa uBiden esengena embusweni abekwazi ukuthi okay uTrump ubesebenza kahle, ubesebenza so elenhlelo lezi zokulwisa umkhuhlane we-coronavirus, ukuze laye uBiden nxa esengena emsebenzini mhlaka 21 ngozibandlela abekwazi ukuthi uqalisa ngapi. Sibuyele kukansila Sinikiwe Mutanda ongumgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle koBulawayo. Lapho umkhuhlane lo osubhahe khona kakhulu kulezi nsuku njalo ubulala abantu abanengi. Kansila, yebo uyatsho ukuthi abantu kulezi nsuku bagcwele emashabhini, bagcwele emabhawa, abagqoki mamaski, ungane vele abanye uyatsho ukuthi vele kabathembi lokuthi kulento okuthiwa yi-coronavirus kuyini ongakuxwayisa abantu abanjalo.
Ngiyabonga. Engingakutsho yikuthi abantu kumele sivume nini njengoba sibona ukuthi umhlaba wonke jikelele ubanjwe yilo mkhuhlana we-coronavirus. Sivume nini ukuthi umkhuhlane lo ukhona and sizame ukuthi silandele imigoqo ekhona eyabifakiwe yaze yafakwa nguhulumende ngoba kasonto kabani lo mkhuhlane but umkhuhlane lo ukhona umhlaba wonke jikelele. Engingakutsho yikuthi abantu bengicela ukuthi siyekele nini yazi sike sime nini nje ukuyenza ama-gatherings lawa amaningi-ningi amanye angekho necessary. Sime nini lokube sihamba-hamba kungekho necessary. Okwakathi sesesiphomba ukuhamba ngizwa kushuthi ngiye-town ngiye-chaye window shopping angisakunanzeleli lokuthi umkhuhlane wona lo ukhona. And also le pholisi zetherapy ikizame sibili ukuthi ithi enforce sibili ama-rules awe-COVID. Ngoba abantu sibili nxa kuthola umuntu engagqokanga imaski kwazakala ukuthi umuntu oyavalelwa ekhupha ifine sibili ezwayo ezabona ukuthi kuserious ngoba indlela esigqokwa ngayo ayisiyo sibili because we have ukuthi siwagqoke properly not ukugqoka nje sivala umlomo lamakhala.
Kanti abasabotshwa abantu kulezi nsuku yini ngoba ngesikhathi se-lockdown laphana abantu abaningi babebotshwa bengatholakala umuntu engagqokanga imaski.
Ya engingakutsho yikuthi ukukhuluma iqiniso njenge ngathi njengesigaba kume njengelizwe bokungani ama imithetho kadikhona ukuzimisela abantu akade bekwenza from ekuqaliseni lokwakathesi izinga langikhona beseliyehlile akusanjengakuqala. Kuqala besike sibile le lockdown abantu bebehlala ezindlini ukuthi even kudibana lo muntu kungeke uze udibane lo muntu estradeni lapho udibana khona lo muntu kuthola umuntu egqokile imaski and ayigqoke properly angithi. But ikathesi hayi ufika umuntu uyifake esilevini uyifake entameni uyigaqile uthini akade kungasalandelelwa njengobana ngitshile ukuthi ivin emabhasini amabhasi ebesethwala abantu abangu-35 kuphela kathesi so ama-seats wonke abegcwele ebhasini wonke umuntu ohlezi kuze kube le-standing liyayibona into yangkhona and ama-pickup wona lawa athwala abantu ngemali eziphansi nxa abantu bevele emsebenzini ufica kugcwele abantu benyathelene bengagqokanga wona lawa amamaski. So okungangokuthi kathesi even ama-sanitize ngokwawo abantu besesingawasebenzisi. So kathesi besicela ukuthi amapholisa lawo azame ukuthi kuncediswe abantu bazame sibili ukuthi umthetho wona lwana okade ukhona ubuyise. Nxa kuyikuthi kuyehlula kungangcono kubuyelwe njalo ku-lockdown yolaleyaneke yabakhona ukwenzela ukuthi siyehlise izinga labantu abokuthi babambele umkhuhlane.
Qhubeka ubambile councillor mava anzi pakangopera lockdown zakabva zapinda mumashanga.
Regani mbofunzwa kuna councillor Mutanda kuti saka ndanda mbofunzwa before I think kuti saka point wasei hurumende iri kuita zvakakwana here kuti vanhu vanyatsowana dzidziso uyezve taimboona mutungamiri wenyika vaimbobuda vachitaura kuti lockdown yapa stage yakati zvakamira zvakadai zvichiri kuitwa here izvi.
Hanzi councillor saka poitwa sei panyaya dzedzidziso apa uyezve mungati hurumende iri kuita zvese zvairi kugona here kuti inge ichibatsira kurwisa dambudziko iri.
Mbunzo wachona wakati remei mbichana but inini pache zvangu as a local authority ndofunga yeo ye iri kuzama government kuti ibatsire nepese painogona but hazvizvonyatsisviki zvakanaka because of of mama zuri zuri kuitika economy situation yedu yatinayo haizonyaso swiki pazvinofanira kusvika. As for the nyaya yekuvhugwa kwezvikoro, inini pachi zvangu zvandiri kuona ndezvokuti kudai kwangovhurirwa vana ivo vava magrade 7s maform 4s nemaform 6 vakanyora vakapedza, then ava vashoma tomboona kutoti gore richinopera Mwari vanenge vachifungire zvipi nenyaya yeCovid, vana vogodzokera zvikoro like next year. Koonwa kuti vanhu vonyatsofunga government yogara pasi kutoti todzikisa here maholidays oita mashoma kuitira kuti vana voti catch up zvavanenge vasina kudzidza gore rino, because yeo yetinoda kuti vana vedu vadzidze but at the same time
I think we've lost the councillor there, but I'm sure Anzozwaga zvavanga vachitaura mafi.
I wonder since wavanga vari kunyatsotsanangura kuti ehe pane zvizhinji zvinogona kuitwa, asi nemaomero akaita zvinhu munyika zvinogona kutadzika kuitika, asi vachikurudzira kuti dai zvaibvira vana vechikoro vambomiswa kungoendeswa chete vanenge vane maessential vane maexam nezvimwe zvakadaro, tozotariswa zvakare gore rinouya kuti zvoitwa sei kana zvichikwanisika kuti kana maholiday omboitwa mashoma kuitira kuti vana vawane kuwanikwa vachibata zvimwe zvidzidzo zvavanenge varasikirwa nazvo. Asi ndaona message panapa kubva kuna vavhusango Ntunga vati vari kudzoka pachirongwa, vanga vari kumbobata kamwe kabasa asi vari kudzoka.
Siyabonga Mav. Really, given the grim picture of what's happening nationally, but particularly in the Matabeleland region, much north, much south, and Bulawayo. remember, Mav, the borders are opening on December 1,
mm-hmm.
and that means there will be more traffic. Human traffic, people will be moving in and out of the country.
Mm-hmm.
And as it is, you know, this thing is out of hand in those three provinces. I can imagine what the situation will be come November 1.
Yes, it's interesting. I think I've heard, you know, some of the border authorities saying that they need some technology to be able and also to make sure that people who bring in their certificates certifying that they were tested for COVID-19, that they are genuine, that they are alleging that some people actually bring in fake results. So it will be interesting to watch and see what's going to happen come December 1, Ntunga.
Mm-hmm. Thank you, Dimaf. Maybe let's go back to our political panel and look at the drama that's unfolding before the eyes of the world, Donald Trump, President Donald Trump versus President-elect Joe Biden. Mr. Zokora, what do you make of this drama?
Yes, taura nezvana Biden. Regain taura mbichana nezvaka itaurwa nakansela panyaya yevana vechikoro. Ndoramba nichirovedzera nyaya yekuti hurumende ngaishande nemapato ese nevanhu vese muZimbabwe zvakanaka. Munorangarira muchinzwa vadzidzisi vachitaura kuti zvikoro hazvikwanise kuvhura panguva ino nekuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti vanhu vana vachikoro nevadzidzisi vacho vawane zvinoita kuti zvinova protector. Asi hurumende yakangoita izvozvo zvekuti inoita zvinhu zvayo yoga, ikati zvikoro ngazvivhurwe, ikamanikidza vanhu kuti zvikoro ngazvivhurwe. Saka izvozvo tiri kuona zviri kuitika izvi iresult yekuvhurwa kwezvikoro kwanga kusina kurongwa zvakanaka, mateachers union nevadzidzisi vacho nemaheadmaster asina kuconsultwa in the decision making. Saka hurumende ngaidzidze kushanda nevanhu zvakanaka. And then coming here to the United States is the same situation that we are seeing in Zimbabwe, you know, that like for example here in North Dakota, we are seeing Mr. Donald Trump refusing that coronavirus is as deadly as it is. And people here don't wear masks at all. They don't want to wear masks. But as everything is unfolding, North Dakota has overtaken all the other states. We now have over 68,000 people in a very small state that are positive, you know, that are being treated, and the hospitals can't keep up. But it's because they are seeing what the president is telling them. But on the political front, I just want to assure the world that democracy is going to unfold. Democracy is going to take its world in the its rightful place in the world. We are going to see everything happening as it is supposed to happen. Mr. Trump is going to make way on the 20th. Mr. Biden is going to be inaugurated, as has been done over 200 years in America, because democracy works. We know maybe why Mr. Trump is doing what he's doing. We still have those two Georgia elections that are ongoing, and maybe still trying to just galvanize the people and make the people believe that he was robbed of an election. But we know that democracy and rule of law is going to prevail. When the time comes for Mr. Trump to leave office, he's going to definitely leave. And I just urge him and all the Republicans to do that, because as a government, they've done a great job. And I think he should just finish well. He's not the first president who has served only one term. So he should just make way peacefully. And I sincerely believe that that's going to happen.
Asi pa nyaya ye nengi ye ma elections. Ongo takaona Georgia ichiita recount nezuro. Vachi sinira zvekare kuti va Biden ndivo vakahwina. Asi gwetara va Trump va Giuliani nechikwata chavo. Hanzi pane nyaya dzakawanda dzatiri kuchallenja kumatare ezimhosva. Saka hanzi naivo va Trump kuvatsigiri vavo, hang in there, tiri kuhwina chinhu ndechedu ichi.
Nyaya dzipi dzekuti kune vanhu vakafa vakavhota? Zvinhu zvidoko doko izvozvo zvinenge zvichiitika kuti panovhota vanhu 150 million, wotora evidence kana umboo hwevanhu vairi vatatu vanenge vakakanganiswa. There is always that margin of error. Saka zvavari kutaurira vanhu izvi ndezvekungofadza vanhu. Sekutaura kwataita, ndofunga vanoda kungoti nyaya yekuGeorgia iyo ipere, vanhu vachingofungidzira kuti vaTrump vakabiridzirwa, vokwanisa kuwana ma2 seats iwayo nokuti akakosha muCongress. Asi tiri kuonawo zvakare kuti mamwe magweta acho avaTrump vakatosiya nyaya dzacho kare, nokuti vari kuona kuti dzinenge dzisina maturo. Ivowo vacho vakato matare acho edzimhosva yemuno, matare akazvimiririra, matare anoteedzera mutemo, haateedzere kuti mukuru wenyika ndiani, haateedzere kuti uyo ndinhingi, haasi mukuru wenyika, saka hatingamutevedzeri. Vanotevedzera mutemo wenyika. Saka takaona vachikandira uko dzimwe nyaya dzanga dzaiswa navaTrump dzisina umboo hwakakwana. Saka tinotarisira kuti pekupedzisira matara achangoita sekuitwa kwazvinofanira kuitwa, vachiteedzera bumbiro remutemo reAmerica vaBiden vopinda panyanga musi wa20 January.
Tinotenda vadzokora, munumzana dzokora muMDC Allies kona pa eMelika. Vesilo munumzana weZanu PF uRegis Musango. Kodwa usuke waphuma lapha kuhlelo uthusa yenza kukhona sakwenza mbijana uzaphenduka, kodwa hayi isikhathi sesihambile sazi kumbe uzaluthola lusakhona uhlelo. Mav, amene tozokera kuna councilor eto wabvunza nyaya yekuti sezvo mabhodha achivhurwa vachazvifambisa sei. Saka ndiri kuedza kuvabata apa.
Ndinofunga kuti zvakanaka kuti dzokere kuna kanzura, because vavhusango avo veZanu PF vari kutivo pane kabasa kavabata mbijana kuti titaure tisina divi ratakarerekera. arigaiti dzokere kuna kanzura.
Yongo maf, yebo kansila, si penduke kuwe lapha sesigqiba uhlelo. Umsaka 1 ngenyanga izayo ngo December, that should be next week or next of next week, a few days away from now. Amabhoda imingcele yelizwe izavulwa. Lapho abantu bayasebengena nje sebephuma kalula eZimbabwe, South Africa, Botswana, Malawi. Njengoba kukhanya kukubi kangaka kobulawayo, Mathebelele North, Mathebelele South, liza kwenelisa yini nxa abantu sebehamba-hamba nje bengena elizweni bephuma mhla after mhla ka 1?
Engingakutsho ukuthi i-government mayisithe yavuma akulanto esingayitsho ngoba iyabe sivumile yona njengenhloko yomuzi. But engikubonayo ukuthi sikhala kathesi amabhodi engavulwanga, abantu still bayahamba bayachaya amadabu lapho bayaphenduka, okungangokuthi lakho kuletha umtheleka wokuthi umkhuhlane lo uyaphambili. But thina njengobulawayo kumbe ngingukansela, I think kumele sike nini sime nini ukuvula amabhoda ukwenzela ukuthi ubanje umkhuhlane lowo okuse-South Africa kube se-South Africa, okuse-Zimbabwe kube se-Zimbabwe, sikwanise ukuthi sidile ngakhona lokhu esilakho. Ngoba singathi sezivulelwe, ukukhuluma iqiniso yikuthi njengelizwe asingeke sanelise ukuthi abantu sibanjani sibabambe. Kuyasinceda sibili in terms of economy lokuphila ukuthi amabhoda avulwe, lokuthi nje abantu baphile ngoba bele siphila ngokuthengisa, siphila ngokuhamba. Kodwa njalo futhi silezihlobo khona ngale South Africa, kodwa akungeke kususize nxa sesikhuluma ngezempilakahle yethu ukuthi amabhoda avulwe, ngoba besivele sikhala ngokuthi laba abathe babanje umkhuhlane beseGoli sebebuye bethule, kungaba njani ukuthi bathiswe bengikhona ngani kumbe bangcwatshwe bengikhona ngani? Sizama ukuthi sibalekele ukuthi umkhuhlane lo ubuye ngapha lo ngapha uye eGoli. So hayi, bengicabanga ngifisa ukuthi ngabe kuyamiwa mbijana sibili ukuthi hayi akumiwe abantu sibone ukuthi kambe singakubamba kusiyachova ingxenye kusiyafika ingxenye abo-March next year kumbe umnyaka usiyakuthi uqala sibone ukuthi uyakusiphathelela.
Asiyabonga kansela, qhubeka ubambile mafansi. Daizvangomiswa izvi.
Saka toti saka kanzura poitwa state chiona kuti pane maboda ari kutarisirwa kutovhurwa muna December musowa 1.
Hanzi nerurimi rweshona kansela Mutanda, saka poitwa sei panyaya maboda pa because ari kuvhurwa musowa 1?
Sezva nambo taura kutoti kana government yatoti maborders ngavhukwe hapana zvatingaite, because even isusu as maZimbabweans tinotorarama nekukrosa maborder, tichinotengesa, tine hama dziri ikoyo, tingatoti tiri kurarama nedzimwe nyika dziri kunze kweZimbabwe. But kana zvichinzi dai zvanga zvichiita kudai tatombomira mbichana nenyaya yekuti tivhure mabhota, toti vekuSouth Africa vodhila neyavo coronavirus ikoyo, nesuwo kunoku tedi todhila necoronavirus yenu kunoku, tichizama kutoti zviripo izvozvo izvi tozama kuzvidzikisira kuitira kuti zvichakuzvisabudire kunze menyika yedu yemuZimbabwe, and also nesuwo tisawane zviri kubva kune dzimwe nyika. But it's very unfortunate kutoti mararamiro ikonomi yedu yemuno muZimbabwe haizonyaso kuti zvakanaka-naka kutoti vanhu vorarama mune zvakanaka-naka. But chishure changu nechokuti kudai tatombomira toona kuti gore riri kuuya Mwari vanenge vakatichengeterei semhuri chesenyika ngatoti senyika ngatoti ilizwe lo mhlaba wonke kutoti chii chiripo zvatingati wigirirwa namwari like next year.
Mm-hmm. Hi, siyabonga Councillor Sinikiwe Mutanda, uChairperson wogatsha lwezempilakahle koBulawayo. Liqhubeke libakhuthaza abantu bakithi lani lisile liphephe khona ngapho.
Siyabonga sithemba ukuthi abantu lathi sizwisisile sibili ukuthi kumele sizigcine sizibambe singahlangani okungekho necessary sifake kuhle sigqoke kuhle amamaski sisanitize sigeze izandla regularly uzathola ukuthi abantu bathi akula manzi koBulawayo kodwa singageza sincedisane ngokucengelezana sigeza sicengelezana izandla zethu okwemzuzu engamashumi amabili sigeza ngesepa and elani running water.
Hayi siyabonga kakhulu Councillor isikhathi sesihambile siza kubamba ngolunye usuku mavare chirongwa ndofunga sarirwa ne 2 minutes chete maybe tinde kunavadzokora
ehe vasibusango vati vakupinda vapedza zvavari kuita saka kana vapinda munguva isavovharisa.
Okay, see for now tasarwa ne 2 minutes uyezve vadzokora varipo okay, vadzokora tipeiwo mashoko enyu ekupedzisira nezvenyaya yekorona iyi. Manzwa kuti mabhodha ari kuvhurwa muswa 1 asi Councillor vari kuti dai zvambobira.
Ndinotenderana navo Councillor ende ndiri kuona kuti nyaya iyoyo haisi kuzopera zvakanaka. Tichaona Zimbabwe yaakutanga kutatsurana neSouth Africa neBotswana nedzimwe nyika dzayakavakidzana nayo, nekuti Zimbabwe haina zvairi kuita zvinooneka zvekudzora chirwere checoronavirus, especially kunyaya yetesting. South Africa iri kutesta vanhu vayo, Zimbabwe haisi kutesta vanhu. Vanhu ivava vanenge vasina kutestwa vanenge vaakupinda muSouth Africa, vanenge vaakupinda muBotswana vachinoparadzira chirwere. Vana veZimbabwe havakwanisi kunozvitestisa because testing in Zimbabwe is costly. It's costing an average of $60 for someone to get tested. Ene mutemo wamabhodha uri kutaura kuti munhu achibva kuSouth Africa anopinda necertificate yekuti akatestwa, achibva kuZimbabwe anopinda muSouth Africa achiti aine certificate yekuti akatestwa. Vana veZimbabwe havakwanisi kuita izvozvo, saka tichaona vachijamba mabhodha vachipinda muSouth Africa vachinoparadzira chirwere ichocho muSouth Africa. Saka ini ndiri kuona South Africa ichitanga kuzonetsana neZimbabwe kuti vanhu venyava vaita kuti chirwere chipararire muno muSouth Africa neBotswana. Saka Zimbabwe sekutaura kwatamboita ngaishande nevamwe vese zvakanaka muZimbabwe vagadzirise zviri kunetsa munyika, nekuti kana zvinhu zvikaramba zvichinetsa zvinotongoramba tisiri patiri ipapa. Kudarika kune kuchita vanhu vachipinda muBotswana nemuSouth Africa kuri kukonzerwa nekutambudzika kuri kuita vana veZimbabwe. Saka ngatigadzirisei nyika yedu, ngatigadzirisei politics dzedu. Tikagadzirisa politics dzedu, it will be easier for us to fix our economy and our economics.
Thank you there vadzokora liamuzwa udzokora lapo laye uti njengo Councillor Mutanda uti ingabe uhulumende uyamisa ngawo uhulumende bamazwe la bayamisa ukuvulwa kwemingcele mhlaka 1 ngoba umkhuhlane lo uzamemetheka ngenye indlela engakaze ibonakale. Yebo utshile uKansila lo eTsokora uyatsho ukuthi siyakwazi ukuthi isiphila ngokuthenga sithengisa lokusebenza kwamanye amazwe kodwa umkhuhlane lo kulezi nsuku hhayi usumemetheka ngendlela ezisabisayo abantu bafa imihla lamalanga. Mav bavusanga waphinda muchirongwa sihandisinakana igana time waphinda bhora richipera. Saka would like to apologize vavusango tichataura edu next time vavusango vanga vavimbisa kuita guest yedu vari veZANU-PF vakamirira ZANU-PF asi vazobatikana vanga vakuita zvimwe asi kudzoka kwavo refuri arova whistle. Saka Mav chirongwa chinoperera pano.
Anyway, I would like to thank all our guests tonight. We hope that we have a lovely weekend. I'm Marvelous Mshanganya here in Washington, D.C.
And Tungameli Nkomo saying thanks to Mr. Regis Fusango of ZANU-PF, Mr. Tawanda Zokora of the MDC Alliance, as well as Bulawayo Councillor Nikiwe Mutanda, Chairperson of the Health Committee. I am Tungameli Nkomo. Good night.